Vamunangagwa vati vatori venhau vanofanira kuita basa ravo nemazvo zvavati zvinobatanidza veruzhinji zvikuru sei panguva ino nyika yatarisana nesarudzo.
As we accelerate our national socio-economic development and more immediately prepare for the upcoming harmonized general elections, I call upon the media to be responsible and always seek to unite the people of our great country. This is the only Zimbabwe that we have and which you also have. This is our motherland, your motherland too. And the media practitioners must never sell our birthright for a few pieces of silver.
Patiri kusimbaradza nyadzi kusimudzirwa kwoupfumi kunyanyaye zvino patiri kugadzira tsarudzo dziri kuuya ndikomekedza vatori venhau imi muri mberi kwangu kuti muite basa nemazvo uye kuti mugare muchitsvaga kubatanidza vanhu vemunyika yedu. Ndiyo yega Zimbabwe yatinayo uye yamunawo zvakare. Ndiyo nyika yamai vedu uye yamai venyu zvakare. Saka nokudaro vatori venhau vafanira kutengesa nyika yedu kuti vava nezvidimbu zvemasirivha.
Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo, vati zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo vachipiwa mukana wekushanda vasingashungurudzwe sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika.
Kana tasvika nguva iyi ngatichicherechedzawoka kuti bumbiro redu rinopa vatapi venhau mukana wakakwana wekuti vaite basa ravo vasina zvinovambunyikidza zvinovaisa panyanga dzamushore kana kuvavhiringa mubasa ravo. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa vematongerwo enyika kubva muofisi hurusa seiri kutaurwa nemutungamiri wenyika kusvika paofisi dukusa zvayo munyika kuti vacherechedze mirayiro iyi yekuti vatapi venhau vanokodzera kuita basa ravo sina zvinovashungurudza.
Izvi zvatsinirwawo nemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Ziva vati zvainge zvakanaka dai vamunangagwa vatangira kuona kuti zvavari kutaura zvaitwa neZBC.
Kumabielections there was unfair coverage. Mukatarisa mu 2018 elections SADC African Union nemama observer akarecommenda kuti nyaya dzigadzirwe, asi nyaya idzi dziripo pamutemo wenyika kuti ZBC inofanira kukava zviri professional, zviri accurate uye zviri fair, ichipa vanhu vese mukana. Saka ndiri kubvumira kuti iyi nyaya yanga ichidirectwa nekudedicata kune ava vanoshandira mastate owned media outlets kuti vagone kushanda in a manner that is professional, in a manner that promotes fairness, so that vanhu vese vari kucontesta vave neruzvoti ye. Kana takanganisa zviri right kuti kupoinde kuti avakanganisa, kana tagona zvopoinda kuti avagona, vanhu vazive nekuita trust on my state owned enterprises nekuti anobhadhara nesu ma taxpayers.
Vamunangagwa vakurudzirwa vashandi vehurumende kuti vaite basa ravo nemazvo vachiti ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire. Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Studio 7 kuti vashandi vanodawo chekubata.
Tanga tichizofara zvisingambobviri dai mukuru wenyika aizotaurawo nenyaya yekuti aiwa mihoro yevashandi vehurumende ndeyapuwavo priority kudarika zvimwe zvinhu zvose, nokuti vashandi kuti vashande zvakanaka vati vakafara vachidziva kuti tiri kushandira nyika yedu yatinoda, vanoda kunge naivowo vachiguta vachisiyawo mhuri dzavo dziri dzichidya zvakanaka, vana vavo vachienda kuzvikoro nezvimwe zvese zvinotarisirwa paupenyu hwemunhu.
Vamunangagwa vatsanangura vamushoo wese munhu aishanda nesimba muhurumende pavakaita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko nezvekutakurwa kwezvinhu uye nepavakazoshanda semukuru muhofisi yaivaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachiona nezvekupiwa kwemabhezari kana kuti mascholarships. Mwana wemushakabvu mushowe muzvare tanyaradzwa mushowe vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Manheru ese ese maizivo zvamurai musati manamata, asi musati manamata maitanga maimba tenzi taungana kana kuti a song of his choice for that night. Kuti vana vese simukai muite mamemory verse pangotadza chete kana kurara pamunamata hokoyo vandiri kuya. That was the kind of man he was, principled and prayerful, and that's what he taught us.
Vamushowe vakabere kwa musi wa 6 kukadzi 1954 vakazopinda mune zvimatongerwo enyika munguva yeRhodesia. Nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vamushowe vakaita zvigaro zvakawanda muhurumende zvinosanganisira kuve mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. Basa iro vakapiwa muna 2001 mushure mekumbenge vashanda sacomptroller muhofisi yemutungamiri wehurumende kubva muna 1981 kusvika muna 1986. Muna 2004 Vamushowe vakaitwa gurukota rezere rekutakurwa kwezvinhu. No, ndokuzova gavana wedunhu reManicaland kubva muna 2008 kusvika muna 2013. Vakazoitwa gurukota rinoona nezvevechidiki muna 2014. Vasati vaitwa gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko muna 2015. Vakazove mukuru anoona nezvemabhezari kana kuti mascholarships muhofisi yemutungamiri wenyika kubva muna 2017 kusvika pavakazoshaya nemuvhuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chisina kutaurwa. Vamushowe vakaitawo zvigaro zvakasiyana siyana mubato rezanu PF kubva muna 1982. Vasiya mudzimai amai Penelope Batsirai Mushowe nevana vasere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.